Chipatara chemabhuku ichi chave nemishina inoshandiswa kuonekwa zviri mumuviri inosanganisira maultrasound scans neradiological services. Pachipatara apa pave kuvhiyiwawo kusanganisira madzimai anenge aine pamuviri, kubviswa mazino pamwe nekutorwa max-ray. Klinika iyi isati yava chipatara, vanhu vaitumirwa kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital neParirenyatwa Group of Hospitals. Amai Sandra Masiwa ndeumwe mugaro wekumabvuku. Amai Masiwa, avo vanga vachibva kuchipatara chemabvuku kunorapisa mwana wavo, vanoti kusimudzirwa kwekiriniki iyi kuti ive chipatara kwavarerutsira upenyu sezvo zvobatsira mukurapwa kwavo pachipatara chiri pedyo navo.
Semaresidents emabvuku tiri kubhenefita zvakanyanyisa, nekuti ezvinezvi kana even ukanga uchirwara kana even uine any macomplications anenge aitika, hatichareferiwa kune mamwe mahospitals, takungobatsirwa pamabvuku hospital. Saka tinoda kungotendawo semaresidents emabvuku, zviri convenient for us and also zviri more effective kwatiri, and also zviri kukata macosts ekuti hatikwanise kunge tichingoenda kune zvimwe zvipatara nekuti tane chipatara chihombe mumabvuku.
Izvi zvatsigirwa namuzvare Caroline Kasingizi, avo vaudza Studio 7 kuti kuvapo kwechipatara ichi kwava kuderedza mari yavanoshandisa mukuwana utano hwakanaka. Muzvare Kasingizi vanoti munguva shoma yapfuura vaiti vakasangana nematambudziko anoda max-ray kana kuvhiyiwa, vaitonotsvaga rubatsiro kuzvipatara zvakadai seHarare Hospital neParirenyatwa, izvo zvavanoti zvanga zviri kure navo uye pachidawo mari dzekufambisa kuenda kuzvipatara izvi.
Izvi sevagari vemuno mabvuku zvati zviri kutifadza chaizvo, kozi taungokwanisa kuti nyangwe ndikati rugoko rwangu ndikuda x-ray, ndokwanisa kungoenda ipapa ndotoitwa x-ray yangu pasina kuti ndamboita makosti ekuenda kana kuHarare kana kudini. Zviri kutibatsira pakuti zvoni even if ndisina mari ndirongokwanisa kuenda nyorwa kadhi, zvese pamari yekadhi iyoyo ndikwanisa kuzviona, mipiritsa yacho yoku zvese ndikuzviona ipapa.
Mumwe mugari wekumabvuku angoda kuzivikanwa nezita rekuti Obiama atiwo kuvapo kwechipatara pedyo navo kunovabetsera kuchengetedza utano hwavo sezvo vamwe vairasikirwa neupenyu vachiendeswa kunobatsirwa kune zvimwe zvipatara. Asi vaObiama vatiwo chiri kunetsa pachipatara chinyaya yechinono, vakati varwere vari kunonoka kubatsirwa.
Ende chipatara chedu tiri kuzvitenda zvakatiitira, because kana tada itwa maoperations ka there's no need yekunzi unorifewa kuParirenyatwa kana kuti zvakwanisa kuitirwa papi ipapa pamabvuku polyclinic. Makosti edu zvinoreduce pakuti pakuzotransfewa kuchiendeswa kana kuParirenyatwa ka zvinotora nguva yakareba, pamwe murwere anenge ari serious zvinogona kuzoitika zvimwe murota kuti asi achienda. So zvinhu zvatione benefit kwatiri, but zvimwe maproblems anozosangana nevanhu ndeyekuti panonzi panononoka stiri, vanhu vanogona kuuya makuseni bada vanozopedzisira vakuenda manheru, but chipatara chedu bhozve kuti.
Mukuru anoona nezvemabasa eutano mukanzuro yeHarare Dr Prosper Chonzi vanoti kuvapo kwechipatara chemabvuku kwaderedza zvikuru varwere vanoendeswa kune zvimwe zvipatara. Vachonzi vati sekanzuro vanofadzwa zvikuru kuti varwere vowana kubatsirwa panzvimbo imwe chete, vakatiwo izvi zvinobatsira kuchengetedza upenyu kunyanya kumadzimai anenge asangana nenjodzi mukusununguka.
Pamabvuku yezvinoizvi takuti ukapinda mujuraho wemabvuku unoonekwa nachiremba, unoitwa max-ray, kana paine ropa rida kutorwa rigotariswa rigoongororwa unoenda laboratory yacho iripo. Kana uchida kuitwa max-ray anoitwa, maultrasound anoitwa, kana uchida kugadzirwa mazino zvese zviripo, zvekuti hapasisina chakanyanya chekuti uchaenderera kupi kuzvipatara zvakaita seHarare kana kuti kutumbiyana kana kuti Parirenyatwa. Zvese zvaakuitwa mujuraho imomo. Saka kunza maservices ehealth kuvanhu, kwete kuti vanhu vaende kunotsvaga maservices.
Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuvandudzawo mamwe emakirinika ayo ari mumusha inogara vazhinji kuti avewo zvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.